Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndi chiti heyi no misoro yena uzedu za nasi china chikumi 1, 2017. Mapurisa anorova zvakaitisisa mhuri dzevashandi vepamugodhi weTurkey Mine mushure mekunge madzimai evashandi ava varatidzira vachiti vanoda kuti varume vavo vabhadharwe mari dzavo. Vakuru vepaGreat Zimbabwe University vopindira mukusarudzwa kweutungamiri wevadzidzi zvichitevera kukunda kwechikwata chinonzi chinotsigira mapato anopikisa, icho chakakunda vanonzi vanotsigira ZANU PF. Mapato ezvematongerwo enyika otarisana nenguva yakaoma, sezvo nguva dzesarudzo dzava kusvika mitemo yesarudzo isina kuvandudzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya zvakabuda muongororo yeAfrobarometer. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa zviri kubuda kubva kune nzvimbo dzakasiyana-siyana uko madzimai ari kuti iwo ari kutyira mhirizhonga ichauya nekuuya kwesarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.